Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vatanhatu vepachikoro chetainold muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa kunyanga, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala, pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCCC dziri muusungwa kuchikurubhi. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamonzora. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashe Chiwandire anosimudza mufaro munyika mushure mekudzivirira pamwe nekuramba aine bhande rake reWBC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vakashaya nezuro manheru, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vakakuvara zvichitevera tsaona yebhazi rechikoro ichi kuJulius Dale kunyanga nezuro manheru. Mapurisa anoti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi akundikana kuramba ari mumugwagwa, zvakaita kuti bhazi ribheuke uye rikunguruke padina richidzika pasi. Gwaro raburitswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati rinoti pavana vakashaya vashanu vavo vasikana uye mukomana mumwe chete. Vakakuvara vanonzi vakaendeswa kuzvipatara zvinoti Nyanga District Hospital neVictoria Chitepo Provincial Hospital kwaMutare. Kanzura weward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vanoti muwadhi mavo mune vana vatatu vakashaya mutsaona iyi uye nharaunda yavo iri kuchema panguva ino. Ngatinzwei hurukuro yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
It is very unfortunate. Pakaita tsaona vana vaenda kutrip vana vepaTynwald High School kunyanga. So tine nhamo dzinokwana kuita nhatu mucommunity yeHarare West. Two dziri muward mangu, which is Matidoda nekumadokero. Then the other one iri kuward 41 kuBluffview kwakanzira kaZombe. But iri Harare West constituents. So zvinhu zvatakamata chose. Vana vanga vachienda kutrip kunyanga. Ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresha. Vaziwo nzvimbo dziri munyika mavo. Ende vabereki pavanotopisa mari dzetrip vanenge vaine andispin yekuti vana varefreshe kubva kumabhuku vanenge vachita zuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona iyi?
Taita urongwa hwekuti izvo NP Mamombe naKanzira kaZombe tikwanise kubatana necommunity kuchema nezvaitika nzvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande tichaenda kunamo dziri nhatu tichienda kuevery funeral Matidoda, toenda kuBluffview, toenda kumadokero. Then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro cheward 15 ichichetinori secondary school naonarebwa hamauswa MP Warriri Park.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga. Maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vatiunzaunza vari muzvipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita hwekuenda kunyanga kuchipatara. Vataita nezvekuti izvo takwanisa kulaya vanevariko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo. So tatuma makanzura vedu vekunyanga nevamwe vemarisati kuti vaende ikoko vatibatsire nevakuti vafeedback. Vamwe vari kudhischagwa, vamwe havashiri muchipatara. Vatingana zvakakonzera tichaita zvakare.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba kusiku. Imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo, munotiwo nenyaya iyoyo?
Nekuti mabhazi echikora ekumatripi akapeva sikati, apingi mitemo ndokusapota.
Vanga vari kanzura weward 16 mudunhu reHarare West vaDanford Ngadzore vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende, vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala, pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa kujeri rechikurubhi nhasi masikati. Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai Guta vanoti sebato vakaona zvakakodzera kuti vashanyire vasungwa ava vachivasimbisa munguva yavari muusungwa. VaGuta vanoti vaMonzora vakanyorera vakapiwa mvumo iyi yekuenda kunoona vaSikala nebazi rezvemitemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapiwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vaSikala. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo neGweta riri kumirira mhuri yekwaSikala vaFred Masarirevhu vachiti vaSikala vari kuti havasoda kuonana navaMonzora. Chii chazoita kuti vaMonzora vanga vachikwanisa kuona vaSikala?
VaFred Masarirevhu havasivo vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vaSikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa mutirongo, havasi vaMasimirevhu. Dai vaSikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri hwaPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirayirwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vaSikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzadza kuti tiende nekuti tanga tichiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavaSikala navaMonzora?
Pari zvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwekuti isu tine muono wekuti haisi nhau yekuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere.
Pane vari kuti vaMonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavaSikala kuti vanga vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokrasi tinoti vanhu vanobvumidzwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kwete hazvisiri izvo zvatiri kuita vaSikala. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika navamwe vanhu vose.
Vanga vari mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato runotungamirwa navaDouglas Monzora reMDC vachengetai Guta vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vaFred Masarirevhu vanoti semaziviro avo uye semashoko avakaparura nezuro, vaMonzora havana kusangana navaSikala vachiti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navo.
Nyaya yekuti vaMonzora vaida kunoona vaSikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musuwa yakatanga kutenderera vaSikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndo nyaya yanga iripo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navaSikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti pari zvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navaMonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navaMonzora?
Vane zvikonzero zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vaSikala izvezvi zvavasi kunyatsonzwa zvakatinakei, saka vasine posi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vaSikala vari kutya kusangana navaMonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauriro wakaita vaSikala nezuro. Vakangotaura vachiti pachirungu, I have some security reasons. Ndo mutauro wakaita iwawo kusazoziva. Semutauro wandakaita kuti chavaitaura chavacho vachiti chikodyo chaicho ndechipi. Asi ndo mutauro wavakaita vachitaura nezuro iwawo. Zuva ranhasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzuva ranhasi.
Tisharisawo kumhuri yamunotaura makamirira, vari kutambirawo sei urongwai hwekuti vamonzo ravashanyire vasikala kujeri?
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent, saka ndanga ndangoti kunotaura naivo vasikala. Saka position iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.
Mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarerevhu vanovegweta vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti yasvitsa kupokana kwayo zviri pamutemo kuAmerica, zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekubvunzurudza pamusoro pekuchengetedzeka kwezvombo zvenyuklia zveIslamabad. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro negwenyambira uyezve vari munyori wemabhuku Muzvare Francisca Mandeya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCanada. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti bhuku ramakanyora rinonzi chii?
Zita rebhuku rinonzi The Behold Thy Son, an African woman's journey to dismantle patriarchy and to live a life of equality, love and freedom.
Makafunga sei kunyora bhuku iri?
Bhuku iri ndakafunga kuti ndoda kudzidzisa mwana wangu mukomana akazvarirwa kuZimbabwe, mukomana mumwe chete mumba mune vasikana vaviri. Ndaida kuti mukomana uyu ave murume anobata vasikana nevakadzi zvakaenzana, kungave kubasa, kungave kune dzimwe nzvimbo dzinongosangana vanhu muupenyu, kuti angoono vakadzi sevanhu. Kana acharora abate mukadzi zvakanaka, kubasa aono vakadzi kunge vanongona basa zvakangofananawo nevarume. Ndakanga ndarwadziwa neupenyu hwangu kubvira pakuzvarwa ndichipiwa zita rekuti ndaizivei nekuti kwaidiwa mukomana. Saka unobva wangoziva kuti semwanasikana hauna chiremera chakafanana nemwanakomana. Choenda kuchikoro urohwa nevakomana kunzi uri kundikundirei uri musikana. Asi inini handisirini ndakazvisika, but waitozviroverwa zvokunzi wandikundire chii uri musikana. Kusekondari school kwakubvumburudzwa kubatwa miri usingadi, kwakunokomplaina zvonzi ndozvinoita vakomana. Saka ndakaona kuti upenyu hwevemwanasikana nenzira yandakanga ndafamba chero mukuroorwa kakutambudzika kandakaiita semunhukadzi nekuzochengeta vana ndiri ndega, ndaitya kuti mwana wangu mukomana ndozvaachaita here vakadzi. Kana akadaro achazova murume achafara here? Achazova murume anotya Mwari here? Neunhu hwandaiona hunoitwa nevarume vazhinji, kwete vese, nevakomana nevarume, kurova vakadzi, kuitira vakadzi utsinye, kungoshora nekuda kukontrola kana kuvauraya kana varambwa. Izvozvo hazvisizvo zvinhu zvandaitarisira kuti ndingafarire mwana wangu akaita, asi kwete mwana wangu chete.
Tomboti pane vamwe ana amai vane vana vavo vakomana vakateerera, zvii zvamungavayambirirawo zvidzidzo zvamunotaura mubhuku iri?
Zvidzidzo zvandinotaura ndezvekuti vana amai tine simba rerudo, ngatidzidzisei vanakomana vedu kuti vabate vasikana nevakadzi zvakaenzana. Vanobva mukati memiri yedu, mukati medumbu raamai. Ndoo imba yekutanga yemukomana. Amai vanogona kudzidzisa mwana wavo mukomana kuti hapana chakaipa kusuka, hapana chakaipa kuwarira mubhedha, hapana chakaipa kuchinja dhaipa kana mutambo wemwana, nekuti ndoo kuratidza rudo. Tikadzidzira kubatsirana mukati memba mumabasa umu, ndoo matinotanga kudzidzisa kuti vana vakaenzana. Remangwana remukomana akadzidziswa rudo rakajeka. Mukomana akadzidziswa kuti unogona kusimudza ruoko uchiti ndibatsirei kana kutaura kuti ndarwadziwa. Nekuti isu patinovadzidzisa vana vakomana vazhinji vana mai, mukomana acheme, mukomana ndiye baba, mukomana chakati tinovaremedza nezvakawanda, wozotadza kutaura marwadzo. Ndo vana vedu vari kukura vakomana ndovari kunyanya kutambudzika nekuzviuraya, nekuti havagoni kutaura zvinotambudza. Saka sana mai ngatidzidzei kuti paubereki hwedu kukudza kwatikuita vana zvii zvanga zvichigoneka kare nezvaasingagoneki tozvigadzirisa kuti vana vedu vagofarawo mangwana. Asi hatisi kungoti vakomana cheteka, vakomana nevasikana ngativadzidzisei kuti vakaenzana, asi madzidzisiro ndoanosiyana.
Vanenge vachida kutenga bhuku renyu kana kuona mabasa amuri kuita semunyori vanokuona ipapi? Vanotenga papi?
Vanogona kutenga paAmazon kana kundifonera inini kundibata paWhatsApp pa 867-222-0700. PaFacebook ndinotaura nezvebhuku iri, ndinoita malive, ndinoridza mbira papeji yangu yakanzi Francisca Mandeya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Gwenyambira, uyezve munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous nehurukuro dzaunopa dzinovaka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, tichikurukura pamusoro pematambudziko ari kusangana nemhuri dzeZimbabwe dzakaroorana zviri kusvitsa pakuparadza michato. Svondo rapera mufundisi Moyo, takasiyira nhau yedu muchida kutsanangura nezvematambudziko amaita ari kukonzerwa nemari mukubedwa kuri kuita michato. Mungatsanangura here nyaya yenyu muchienderera mberi nayo?
Regai ndikukwazisei ndichitenda zvikuru baba Kandimiri nemukana uno nemi vatiri vese Studio 7. Tinokudai Musara Jesu Nazareti kuve zvakanaka. Baba, zvichiwa nhau yemari yaputsa michato muzhinji, nyaya yemari yaita bopoto yasiya kurwa nokurwisana. Asi ndoda kudzidzisa zvikuru kuvana vamwari kuti mari ngaisava inokanganisa ino, kuti shoko ramwari rinodudza rinoti murume achasiya mai vake nababa vake, mukadzi achasiya mai vake nababa vake, umwe naumwe akanamatira murume wake vakava nyama imwe chete. Varume vakawanda vanodambudziko rokuti havapi madzimai avo mari, vanenge vachizvifungira ivo, zvinopesera madzimai mazhinji achifa nenzara, achishungurudzika nokutambudzika zvikuru. Zvinoziita kuti madzimai awa akazoitawo basa, akawana basa, akashanda, vanenge vaakutiwo yangowo mari ndaakudawo kuzvidla ndoga, nokuti newe waimbondinyima yako.
Asi vanhu vanonzwisisa here kukosha kwemichato kana kwewanano, mufundisi Moyo?
Vamwe vanhu vakapinda muwanano vasingazivi chinonzi murume chii, mukadzi chii. Vakapinda muzvinhu izvi vachingofunga kuti inonzi wanano chino chiri simbo, wanano inoda kutsungirira, wanano inoda kuzvipira. Nokuti nhasi uno tine matambudziko okuti vamwe zvokuti dai nguva zvoyaiwanikwa, madzimai akawanda ari kuchema, varume vazhinji vari kugara nevana vevanhu mahara. Zvinozoita kuti vamwe vanhu vapedze vachiti aiwa ini munhu handingambomuitiri vana, nekuti ana undiroora. Dziri nhau dzimwe dzatinetsa mukuyananisa mumamarriages, mukurwa unosvikonzi ndingamuzvariri vana uyu nokuti aana kundiroora. Woona kuti zvishuwa kana pakadaro panongodo kuti zviitwe. Saka varume munofanira kuroora vana vevanhu, uye futi kuwirirana mumereji. Mereji ndo kuzova kuti murume murume, mukadzi mukadzi, musanyengerwa nemashamwari.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vapinda muhumbavha nekutengesa zvinodhaka. idambudziko ramungati rakakura here iri muSouth Africa?
Hongu baba kandimiri mabvunza mvunzo wakakosha zvikuru wakanaka. Vana veZimbabwe vapindwa nombavha wakanyanya zvikuru wokutengesa madhiragi nezvinodhaka nokubira vanhu kuba motokari nokuita zvimwe zvinonyangadza mukati menyika ini. Saka tinodokumbira mweya waMwari kuti upindire mukati vana veZimbabwe vabve mumbavha nokuti madzimai nevarume hapasina pauchasiyanisa umbavha vaone kuti madzimai nawo ari kubawo. Ari kutengesa zvinodhaka nyaupe nemadhiraga mwashinda nayo kune dzimwe nyika vamwe vachipesera vasungwa.
Saka imi muri kugadzirisa sei matambudziko osaya?
Baba nyaya iyi straight serula. Tinogadzisa nhau idzi nenzira dzakanaka kwazvo kuti kana murume akandoshanda mari, mari yose yaanouya nayo ndeyepamba, inoronga zvepamba pamwe chete nemudzimai. Mudzimaiwo kana akandoshandawo, mari yose yamai ndeyepamba, yababa ndeyepamba, yoonera pamwe. Zvino izvozvo tinogadzisa nazvo iri nhau yokuti tida kuvaka dzimba dzevana vevanhu kuti dzirambe dzichirarama, nokuti mari matinofamba nematinopinda ingori nhau yemari. Saka nhau yemari tinogadzirisa vana vaMwari chiti kana murume nemukadzi vachinge vachishanda, zvozvo zvavanoita ndizvo pamwe chete. Hakuna chinhu chamai kana chababa. Mari inofanira kuti ibatwe pamwe chete nokuronga pamwe chete. Ndoo zvinoita kuti vanhu vakaroorana vakure munacho, nokuti umwe namukaita mazvake emazvake, marriage haina kwainosvika.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane inonguva vari muwanano kana vari kutarisana nekuda kutsemuka kwewanano dzavo kana kwemichato.
Toda kusiyira vana veZimbabwe vose vakaroorana kuti vachengetedze muchato yavo. Muchato unoda kuvimbana, muchato unoda kuvimba nezvauri. Regai kunyengerwa, vimba nechauinacho, kuti kunyengerwa nezvimwe zvinhu nokuti mangwana unozochema. Musaita semapwa esadza anoti kana akanakirwa nemoto anojamba obuda kunze. Kana mapwa akabuda kunze kudzoka mupoto, haachadzoki. Zvina ndiri jambiri riri mupoto. Saka vana veZimbabwe ndinoda kukurudzirei, ndinokudai kuti mugare mumuchato yenyu, muwanano yenyu. Wiriranai mukati medzimba, vakai pamwe chete, rongai pamwe chete. Chababa ndechamai, chamai ndechababa. Imba yakadaro inofadza, nokuti madzimai chaanoda kuda kudiwa nokupuwa respect. Varumewo chavanoda vada kudiwa nokupuwa respect. Vimbai nezvinokupai varume venyu, vimbaiwo nezvinokupai madzimai enyu. Imba dzinovakika. Kana tichitaura sisi vafundisi, tinoona zvakawanda, tinosangana nhau dzakawanda dzinotorwadza. Uye futi kutenda zveStudio 7 nenhau dzakadai dzamunotipa kuti tiwe tidzidzise, tine nhau dzakawanda dzofa kuti dzirambe dzichingodzidziswa.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashe Chiwandire asimudza mufaro munyika. Musi uyo vateveri venhabvu vatarisanawo nemasemifinari echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chewandire akafadza nyika yese nechishanu manheru muchure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina Munoz weMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi nazvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa Chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne 100-86. Izvo zviri kuratidza kuti Chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraundzi gumi uyu. Chiwandire anoti chaunga chave munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma.
Vabwe yese nekuya kuzondisapota, nekuti ndakatamba muZambia ndisina support, zvaita kuti mutambo wangu unditire nyore. As I wanted to give up, ndichionzwa mafans angu achitaura kuti aiwa kuda you can do it.
Vafadzwa nematambiro aChiwandire, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namzvina bhizinisi vawikno Chivayo vakavimbisa kupa Chiwandire mari inoita iyo zvioro gumi zvemadhora ekuAmerica pamunhu, zvichireva kuti achawana zvioro makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vanoti zvaitwa naChiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufaro runarika rwatakawana rwo nezuro, endi tine tarisiro yekuti chimwedzi mishoma iri kutevera anenge achirwa po world title chaiyo yakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu chiuru chemadhora ekuAmerica. Kokunda uku kwapa zvekare Chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko aYamelitza Mercado weMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunozi akatarisa kumberi kuna Mercado.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisingaiti wandikuenda kunotamba. As I was preparing for this fight, I was not preparing for this fight. I was preparing for the other fight in Mexico.
Bhande regoridhe ndiro bhande repamusoro-soro muurongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro, kuchange kune machikichori mumutambo wenhabvu muMandava Stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinari echibuku Super Cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusoro-soro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati, Black Rhinos neBlue Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinari yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinari iyo ichaitirwa kuBaba Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti makorokoto kuna kuda kwacho Chiwandire nekusimudza mureza wenyika. Ndo zvinoitika mumitambo, ende tinotarisirawo zvakare kuti vavimbisa kunge vachimupa zvavavimbisa vachange vachibudirira vachichengetedza zvivimbiso izvozvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana vatatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa yakaitika kunyanga, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vepachikoro vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Mwonzora vanonzi vashanyira mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change vavainawo kuusungwa. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamwonzora. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro mushure mekudzivirira bhande rake reWBC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyabonga Jonga kanti miringo kusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Abantwana besikolo se Tinworld abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamachumi amane 39. Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla abaphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa abika ukuba abantwana abayisithupha abesikolo seTinworld babhubhe engozini yebhasi izolo kusihlwa enyanga lapho okulimele khona phose abangamachumi amane. Amapolisa athi abalimele engozini le bagijinyiselwe esibhedlela senyanga leseVictoria Chitepo Hospital eMutare. Abantwana laba abasesikolweni seTinworld High School esiseHarare bebelubhekise enyanga kuhlelo lwabantwana besikolo lokwethekelela indawo ezijiyeneyo zelizwe. Umtshayeli ubikwa ukuba wehluleke ukujika emgwaqweni yagiqika entabeni. Ekhuluma enkundleni yobulembu eTwitter, ummeli wesigabeni senyanga South edale lephalamende umnumzana Supermandi Wanzira uthe ulusizi ngomonakalo ongaka, ubonge izakhamizi zakulumango wenyanga lesigabeni seMtasa ezihle zazama ukuhlela abasinde kule ingozi, njalo labezimota ezithwala abalimeleyo zabahambisa ezibhedlela ezimbili. I-Studio 7 ikhulume ngengozi le lomnumzana James Brown ohlala enyanga. Ukhulume njalo langezinye ingozi ezenzakala eZimbabwe.
Yes, ingozi eyenzakale enyanga yabantwana abakade besiya kutrip from Harare ibidabukisa sibili. Ibingozi ethinte phose ilizwe lonke ngokuyinto ebuhlungu sibili.
Kungenziwani Mnumzana Brown ngombono wakho ukuthi ingozi ezinjengayonale zivikelwe?
I think in the future ama driver should observe ama signs, ama road signs, because where you need to engage to lower gears kumele ulandele wona lowo mthetho. Khona asika bikwazi ukuthi iphutha lona belingelomtshayeli kumbe belingayona ibhasi ebingalungiswa ngakuhle kumbe ngumtshayeli, kodwa inkalakatha imango leyana siyayazi, imango elezintaba, imango elama-caves. So kuyamele lawe nxa unguwe uphethe imphefumulo yonke leyana oyabulaya ebhasini ube ngumuntu lawe ozithonisisayo at every step of the way, ube ngumuntu oyaziyo ukubana nxa ususesibangeni esingakanani kumele wenze njani. Yes, bokuyingozi sibili njalo ilanga lengozi awungeke ulibalekele, but sikhala labo bonaba ababhujelweyo, especially the intelligence officer osebenzela ezeCDC uMr. Hobe, la ubhujelwe ngumntwana khonapho sikhala ndawonye.
Amapolisa lama-emergency services esingathi ama-ambulensi labanye nje kade benceda, ungathi bafike ngesikhathi ebesifanele yini? Basheshile bafika na?
Iphutha loneli bazamile sibili abe-emergency services ukuthi bezame ukufika ngokushesha, abama-ambulensi bagijimile basithola usizo abathole usizo and then bazobuya lama police labo babuya bancedisa sibili ngesikhatshana loba bebevela esibangeni singani side kodwa bazamile sibili as compared to kwezinye izikhathi whereby uyathola ukuthi akula not even la one motor station so sikhala labo laba abashiye ngabantwana.
Umnumzana James Brown uhlala enyanga eManicaland. Umbukiso wesanganayi hlanganani walumnyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla lanxa babephatheke kuwo bethe uhambe kuhle okwamagama. Izakhamiza kobulawayo zithi kumele lazo zaziswe nxa kusenziwa inhlelo ezinje ukubana lazo ziphatheke. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association, ngalolu daba.
Umbuthano wehlanganani sanganayi wechumi lanhlanu uhlanganelwe ngabantu aphosa abadlula 270 okuyilinani elikhulu kakhulu ngoba becatshangela ukuthi ungaba ngabantu abangu 250 makampani zangu 250. Khonokana-ke kwenza ukuthi kube kuhle kulabi kakhulu abaku-tourism industry ngoba bazaba lezethekele ezafinyelela ezindaweni zabo abazahlala khona khonokana kudala ukuthi ibhizinisi yabo lawo njani ithuthuki siya phambili. Njalo kwenza ukuthi iZimbabwe ibulawayo kakhulu yazakale ilizwe lethu ligcina lisazakala kakhulu kakhulu idolobho lakobulawayo idolobho lamakhosi lamakhosikazi. Khonokuyana-ke kuyinto enhle ikakhulu nxa sikhangela ukuthi siphuma esikhathini se-COVID laba abantu kade bengazahambahambi khona ukufika kwabantu edolobheni lakobulawayo kuthuthukisa amabhizinisi akobulawayo.
Singathi imibukiso kumbe imihlangano enje iphathisa njani uZulu, ngingathi nje umuntu wakobulawayo?
Imihlangano enje iphathisa kakhulu labo vele abakwaziyo khona ukuthi kwenzakalani abaphezulu khona ngale abalamabhizimusi abavele bezinothele. Kwezokusithi-ke umphakathi uyabungakwazi okuyizinto okunje. Abantu bazazela i-trade fair, kungadlula i-trade fair ukuthi kwenzakalani okunye abasakwazi. So siyakhuthaza ukuthi ezinsukwini ezizayo kuchasiswe kakhulu abantu babekwazi nxa kuvuma kuhanjwe ngamalokishi ngamalokishi ukuze abantu babekwazi ukuthi kule mbuthano enje njalo ingabaphathisa njani. Kwenza ukuthi lalaba abasakhula abasathuthukayo labo bafinyelele khonapho ukuze labo izinto zabo zibonakale kwazakale ukuthi bakhona ngoba izinto lezi ziyabe zisenza ukuthi kuthuthukise i-culture kuthuthukise indlela yokuphila kwabantu. Siyakwazi ukuthi kuna bese yafika ibo Victoria Falls kibo matopos langaphingaphi kodwa ke abantu bakobulawa nxa kusenza into yakobulawa sikhanya ukuthi babekwazi ukuthi kwenzakalani batshelwe ngezindlela ezijenele ezizakwenza ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kobulawayo ukuze labo baphatheke babe yingxenye ngendlela abaphatheka ngayo nxa kuthe kwaba le-trade fair. Lakho sifisa ukuthi baphatheke ngaleyo ndlela wonke umuntu kungaze kwaba yilabana abamabhizinisi abaphezulu kuphela baye bevele behlele emahoteleni bekhulumele emahoteleni lezi zinto.
Umnumzana Thembelani Dube ngomunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni kanye labesilisa. Ngalokhu bathi bafisa ukuthi ngabe bathola amathuba alinganayo labanye babo ukuze baphile impilo engcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omama baqoqele Studio 7 bathi lanxa usuku lwanamhlanje luqakathekile aludali mahluko empilweni zabo ngoba bephethe bebhekane lendubo ezithiyeneyo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokole insiza uthi njengabomama bemaphandleni abatholi mathuba alinganayo labomama abasemadolobheni okudala ukuthi bazizwe beyisekile.
Isikhathi sokuthi akulamanzi. Uma kumele abone ukuthi akulamanzi, kumele abone ukuthi ukudla kakukho, kumele abone ukuthi umntwana wesikolo ubhadele ngendlela efaneleyo. Yikho konke lokhona kuyahlukuluza umuntu owumama. Ama-projects sibili awakho amaningi kubomama ukuthi bazisize labo. Umama laye azisize esemaphandleni, angaziboni njengomuntu oyisekileyo. Ngoba nxa usuzikhangela uyabona ngani oyisekile kulalwana owemadolobheni. Kanti komama bonke siyafanana, hayi amathuba wethu kawalingani.
unkosikazi saziso Khumalo nesine njalo isakhamuse Vukola uthi lalapho bezama ukuthi bazithuthukise njengabo mama bemaphandleni bahlangana lengxaki esijiyeneyo.
Siyazama sikhulu kwenza ama-projects ethu, siyafuya inkukhu, siyathunga, siyalima, but i-problem esihlangana layo yikuthi izindawo zethu zokuthi sithengisele azikho. Sigcina sihamba imimango emide sisiyazama ukuthi sithengisele ezo zinto, even ukuthengisa nxa sesithengisa okuyizinto kodwa khona lokhu esiyabe silakho sigcina sikuthengisa ngemali imali engasisiziyo ngenxa yokuthi siyabe sesiswele ukuthi senze njani.
Ukhansila kaward 2 ewulikisa komzimoni eGwanda North unkosazana Zwelibanzi Mpofu laye uthi malutshwana amathuba okuzithuthukisa kubomama bemaphandleni.
Nasikhangela omama abasemakhaya emaphandleni ngabalathuba lokungezelela ulwazi kwezezimfundo plazi futhi emakhaya ngapha omama kuyashota ukuthi ngakuyaba nama-vocational training centers angabancedisa emsebenzini yezandla. Khangela futhi amathuba kwezamabhizinisi ama-cross borders wona la kwenziwa kakhulu ngomama abasemadorobheni, abesemaphandleni basilela kakhulu.
Unkosikazi Juliet Nkiwane owesteze wilonki uthi lanxa kuthakazelelwa ilanga labomama bemaphandleni amathuba abo okuphatha ezombusazwe ephalamende malutshwane kakhulu.
Ephalamende kusasele kakhulu ngoba lanxa kufakiwe labana abangu-60 uyabona ukuthi inamba ilokhu iphansi, lokhu siphansi kuyaswelakala ukuthi kukhwezwe size siyefika ku-50%, sisekhatshana kakhulu kulo-50%. So i-constitution yona iyatsho ukuthi omama kumele baphakanyiswe, kodwa-ke njengelizwe asikafiki, kumbe njengabantu nje nxazi kumbe kuyavotwa kumbe kuyakhethwa, asikabi lakho ukudobha umama simfake esiqongweni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana bemaphandleni e-Women Development Association in Zimbabwe, iWOTAS, unkosikazi Sethekele Chabangu uthi lanxa ziningi inhlupho ezibhekane labomama bemaphandleni kukhona okubambekayo asebekufezile.
La siqale khona besikhangele umama wasemaphandleni enjengomama oguqa izandla azwe umuntu ongubaba ukuthi kwenziwani la ekhaya, kodwa namhlanje sizobungaza umuntu wesifazane osemaphandleni osekwazi ukuthi ame athi hayi.
Umeli wedale lephalamende eGwanda unkosikazi Sipho Mkoni uthi wasalisa ephalamende ukuze omama bemaphandleni bathole amathuba alinganayo labomama basemadolobheni.
Kule mzamo yokuthi omama abasemaphandleni bangashiyani kakhulu labomama abasemadolobheni, bayenelise phela ukuthi khona bayenze ama-projects labo, bayenelise ukuthi bathole izimali zokuthi bayenze ama-projects abangabe beyafisa. Njalo nxa befuna ukwenza ama-projects, imali leyi bakwansi bayithole ebhanga lethu njengabomama okuthiwa yi-Women's Bank. Yebo, kambe amathuba abo afanani labo mama basemadolobheni, ngoba umama osemakhaya uhlangana lenduvo eziningi ezishiyeneyo.
Usuku labomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women lwasungulwa inhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabomama basemaphandleni kwezentuthuko yamazwe abo, ikakhulu kwezokulima betholisa imuli lelizwe jikelele ukudla okulakho ukwehlisa ubuyanga xa bengasekelwa ngazo zonke indlela. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Cultivating Good Food for All, okunanza umsebenzi abawenzayo ekulimeni ukudla emazweni omhlaba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Pakistan selithumele umbiko wokukhonona ngamazwi athulwe ngumongameli Joseph Biden kwale Melika othe ilizwe lakhe liyathandabuza ngomsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear zakwele Pakistan. Umphathintambo wezobudlelwano be-Pakistan lamanye amazwe omhlaba uButho Zardari utshele intatheli zindaba esigodlweni selizwe lakhe iKarachi ukuthi amazwi athulwe nguBiden ngolwesine kawaqondanga. UZardari uthe ilizwi lakhe lilandela zonke iziqondiso zamazwe omhlaba zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla ezombusazwe amabili aphikisayo kwele Tunisia atshengisele namhla esola umbuso kamongameli Kais Saied abathi umbuso wakhe kawunaki inhlalakahle kaZulu othwele nzima ngenhlupho ezidalwa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lokudla. Abasekeli bebandla le-Islamist Ennahda Party labe-Free Constitutional Party babuthene endaweni ezichiyeneyo kodwa bekhonona besethesa uSaied umlando wekwehluleka ukuphatha kuhle umnotho welizwe kanye lokuthi umbuso wakhe kawusiwo wentando kaZulu. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lomsebenzi wabo wokuthengisa izitaladini.
Abasebenzayo sebebaningi kakhulu kulezi ndawo lapha sebengene khona okungafanelanga khona. Kweso siba lezi ndawo lapha vele esaphiwa khona thina lapho esithi zisemthethweni. Uzathola ukuthi izindawo lezi laba abangenele abangekho emthethweni yiba bathola amakhastoma ukudlula thina esizibombile ezindaweni ezisemthethweni. So sisakhulumisana lo khulumende kanye lo council ukuthi kulungisiswe. Siyaxoxisana kodwa i-implementation yangkhona yiye khanye ngathi sasilela. Ngoba uzathola ukuthi kulezi ndawo like singakhuluma ngo 5 Street owavelwa wavalwa ngesikhathi se-COVID but usegcwele usele membership uselabantu abaningi ukudlula thina esisezindaweni ezicaca esizibhadalela khona ama-license. Ufind ukuthi khonapho izindawo zangkhona zona lezi akule ezindawo ezinjengama-toilet, indawo ezinjengeimpompi zokunathela amanzi azikho lezo ndawo kodwa abantu baphonga ungena mahlayana nje bethengise. Kule ndawo lesibabazayo kuthe kusegodini isithenjisiwe-ke ukuthi sizavulwa khonapho kubo-October November, khonapho kuseya kubo-December. Abantu bayesebengenile izindawo esikhangelele ukuthi abantu maybe bengakuyangena khonaphana bazathola ukuthi besebenze kuhle. Noma nje kuseselamanye ama-challenges esakhangele ngoba indawo leyana iyathengwa iliswa yi-terracotta. I-City Council iyathola i-percentage, i-terracotta layitholi i-percentage. So kukhona okunye lakho esisakukhangeleyo njengabahlali bakoBulawayo, njengezisebenzi zakoBulawayo ukuthi indawo lezo zizasenelisa yini. Ngoba sinanzelela ukuthi i-City Council kayiselamandla ngayo leyo ndawo noma ilawo mbijana kodwa amaningi amandla akhona ngale ku-private lokuze yena lo terracotta ozasilisa esibhadalisa imali azifunayo. So kwakathesi hhayi sisakhala ukusebenza kwethu kubi sibili akukho free and fair ngendlela esasixoxisane ngayo lohulumende kanye lo council siqalisa ngo-January. But nevertheless njenge-PVTA sikhala lathi sisenza sile market yethu lathi siqalisileyo ukuyiyakha esikhangeleleyo nje maduze ukuthi la izabe siphelele i-vegetable market esenkulumane complex layo siyakhe ngokuthi sinanzelela ukuthi abantu bayagcwala kakhulu edrobheni kwi-CBD bengenisa izinto zabo zokuthengisa izinto ezinjengama vegetables esiyakayo silabangani bethu be-DCA labanye abangani abaphakathi esiyakha ndawonye ukuthi leyo market ingaphumelela ivulwe nxa isiphelile imarket ezancedisa ukuthi abantu bonke abahlala emalokitshini instead of ukuthi bebuye ngapha kobulawayo edrobheni esipd baza kuya khona ngale enkulumane besiyahodisa impahla zabo kube labazathengisa phandle labo kwibhizinisi ihambe isiya phambili.
Siyabona njalo ukuthi bekulo dubo lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Solunjani ke lolo udubo? Yiziphi ezinye ingxaki elidibana lazo emsebenzini we?
Amagetsi ethu ayahamba kakhulu okuthi agcine affect i-business kulaba abathengisa izinto ezingathi ziyabe zifuna amagetsi umqando eziyabe zifuna ukuthi kube le-lighting. Njalo noma sikhuluma ngokuhamba amagetsi asekhwelile. So thina njenge-informal sector sokusiba nzima sikhangela njalo lohlupho lwamanzi. Thina njenge-informal sector amanzi sayasebenzisa kakhulu ngoba sigezisa kakhulu izinto zethu esiyabe sizithengisa izilimo siyazigezisa nxa zibuya zingena emakethi sizokuthiyeneyo sizothiwa namhla ngabala ma-detergents okulokuza okuklina amanzi kwesi sikhathi uzokuthiwa namhla amagetsi ahambile so amadamu kapontshwa ngamanzi ukuthi efinyelele.
Leyo bekuyingxoxolo unkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga lapho uSithandekile Mhlanga obesethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba kasizweni kuba uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha okuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande, abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubona kubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawona lomnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku 7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bependuka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto.
Ye abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ukuthi kwesinskhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule ngithatha isikhomo sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe sokuapplyeka ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe ekuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleki. So ke ngamafeature yebakhona bahamba.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Yekulamalanga bathule kungathi nje kuthule yilokho abantu bangakubiza ngathi uneasy calm ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela umuntu ochayiwe kumbeni wenziwani ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama court. Even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka ama lawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzen lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitana. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumende afuna ukuba rob abancike sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Sibonga kakhulu lapho uChris Gande obexoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Sibufanele sibonge ukonga nyongolo wenu. Sibufanele sibonge Waleti nkululeko Waleti ubambaniswe Inkabuko Sekufanele sibonge sonke Umphoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo Kabuko Kanyongolo Aramatate Latela zimbuke Sikhumbese sihlala bethuki Bageza ngochako Abanye begeza ngamanzi Unzensundi abensundu qali wesiziba saseRhodesia unziyamandle bele eyakhupha bamhlobo esizibeni zaphula kude linkabe zasidunga vulugwe lendoda eyodwa eligqoka lithumi lamadoda ijubele imhlophe.
Abafana bakogodlwayo lapha besipha ingoma abayithi Nyongolo bencoma uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Singekehlukani izihlobo wathi sikhangeleni njalo indaba ebezikhokhela abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamachumi amane 39. Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla aphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugayino Gumede Saidi.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.